Mangwana tiri kutarisire kuwina. Hatina zvimwe zvatiri kutarisira. Takapinda muvanhu, tinogara tiri muvanhu. Ende vanhu vanesu vakativimbisa kuti tinokutsigirai, tinokufoterai. Saka hatina chimwe chatiri kutarisira kunze kwekuwina mangwana.
Vangarivhume, isarudzo yekutanga iri kupindwa nebato renyu. Makagadzirira zvakadii?
Zvirokwazvo, ndokekutanga kuti tise candidates musarudzo, ipi neipi zvayo, sebato richangotanga. Asi tinofara nekugadzirira kwatakaita. Sekuti nguva yekutanga, tine zvinetswa zvatakasangana nazvo zvitanga tisingatarisiri. Asi ndinofara kuti takakunda zvose, tikagona kuti candidate yedu imire, tikagona kukambena, tikasangana nevanhu, tikakurukurirana. Saka tiri kuona sekuti mukana wedu wakamire zvakanaka nekuti takagona kunyatsogadzirira zvatingati isusu zvinotifadza.
Vateereri vangada kuziva kuti ndiani achamirira bato renyu musarudzo idzodzi kanzuri idzodzi.
Transform Zimbabwe iri kumirirwa naanoinzwa Chimana Muchinao, ndiye kandidheti yedu kana ndiye akamirire bato redu reTransform Zimbabwe. Chizvarwa chekuChipinge unogara ikoko. Wakagara navo ikoko ende ndiye wetakasarudza kuti atimiririre.
Imi bato renyu makakwanisa here kunge muchiwana voters roll yesarudzo idzi dzamuri kupinda mangwana idzi nemamwe masarudzo amuchapinda achaitwa emabyelections?
Takakumbira voters roll sezvatinofanira kuti tiite. Hatisati tariwana kuChirumanzu Zimbabwe nekuMount Darwin. Saka isusu takatotora nyaya iyi tikaita kumaloya edu, magweta edu, kuti aiwa nyorerai tsamba kuzeki. Tivaudze kuti mutemo wachorwa nekuti tine kodzero kuti tinge chiwane voters roll. KuChipinge West takaone voters roll vakatipa reward 1 ra-2013 ranga risi updated. Takawane ra-2013 ende uye takakakumbira zvakare rendingatirini soft copy kana electronic copy. Hatina kuriwana riri pa-electronic asi takariwana riri hard copy. Saka iko zvino takatotore nyaya yedu kuti tikwidze kumaloya. Tinyorere tsamba zviri pamutemo kuzeki kuti tivaudze kuti muri kutyore murao weElectoral Act.